Vanhu vari kuuya kuzotengesa chibage pamadepot eGMB vari kupedza mazuva akawanda sezvo paine mitsetse yakakura iyo iri kutora nguva nekuda kwekutariswa kwechibage kuti unyoro hwacho hunobvumirwa kuiswa mudura here kana kuti kwete. Nokuda kwedambudziko rekuti vanhu vave kupedza mazuva vari mumitsetse, mamwe madzimai emulions den vakafunga zano rekutengesa zvekudya kuvanhu ava. Madzimai aya anoti zvekudya zviri kumhanyirwa nevanhu vakawanda iputugadzike mangwanani nesadza nguva dzemasikati nemanheru. Amai Doreen Mpepereki vanogara mumusha weLions Den, mumwe wevanhu vari kuita bhizinisi rekubika sadza. Amai Mpepereki vanoti vakafunga zvekutengesa sadza nekuda kwemukana wainge wavapo paGMB. Amai Mpepereki vanoti vanouya nesadza nekuti vachairi vedzimotokari havakwanise kuenda kurukisheni kunodya sezvo vanenge vachiswededza motokari mumutsetse wekupinda muGMB.
Ndobatotonota sadza rinenge rina advantage sezvo havakwanise kuenda mumakantins chaiwo chaiwo, bhozi anenge aida kuswededza chii marori avo, anoona kuti vatoya votodya atomhaya anoswededza chii rori rake. Tasitumwewo netumabhara twedu tivatengeserewo sadza chidaro chidaro.
Amai Mpepereki vanoti vanowana profiti yemadhora 10 pazuva.
Hai shoma, tinongwana tumapoto twedu pamwe tinongwana mumatezelanzanzi.
Mumwe anotengesa zvekudya ndi amai Mary Mukarati, avo vanoti vachairi vanotenga sadza nguva dzose nokudaro vari kuwana mari iri kuvararamisa.
Vamwe madhiraivha vanorufarira makuseni, vamwe masikatano, vamwe manheru. Asi kana kune wedha kune wedha yei kuchitonhora, vanenge vachifarira tii nokuti makuseni seni vanenge vachitoda iri tii.
Amai Mukarati vanoti vave nedambudziko rekanzuro iyo yave kuuya ichida mari dzemitero nezveutsanana. Amai Mukarati vanoti zvakaoma kuti vabhadhare mari kukanzuro ivo vachishanda kwemwedzi mitatu chete pagore.
Kuramba tiri panapa parikutoshupa kutengesera kwacho, unoti kanzuro iri kuti tanda iri inenge ichida mari veheoti vanenge vachida mamedical aids. Saka nguva yacho yatiri kuti tikwanise kuwana mari yekutora medical aid, ndofunga chibage icho chichangota, ndofunga 2 months kana kuti month yasara, saka hatikwanisi kuwana mari yekutora mamedical aid. Saka kanzuri ningu.
Madzimai anobika aya anoti vanoshuvira kuti dai vawana munhu anovakweretesa mari yekuti vatenge nyama yakawanda sezvo vanhu vari kutenga sadza vari kuwanda. Zvichakadaro, munyori mubazi rezvekurima vaRingson Chitsiko vanoti dambudziko remitsetse yemotokari dziri kuuya nechibage haripere nekuda kwekusarongeka kwevashandi veGMB. Vachitaura svondo rapera pavakashanyira matura eLions Den, vaChitsiko vakati motokari dzinotakura chibage dzinofanirwa kuyerwa dzisati dzanotora chibage dzozoyerwa dzatakura senzira yekurerutsa dambudziko rekukura kwemitsetse.
Kongestheni haichamiri charamba yakadai, saka ichokwadi acting president kuti tine challenge pano, kwete paLions Den chete, kutorawo kuti ichallenge yakatarisana nenyika. Takatanga nyaya ndaakutozvimbira manyesata zvakuru hameno kuti vajasi tingaite here humwe urongwa huri temporari hwekuti marori aya asati auya apa kuzopira apa atoweyiwa, rori yaweyiwa iri empty chete kunotora chibage. Zvatakaronga izvi sehurumende yoweyiwa yave nechibage yoya yofroda pano yoenda
nekuda kwedambudziko rekunonoka kupinda kwechibage kumadepot kwave munyika. GMB inonzi yakapinza basa vechidiki veZANU-PF vainge vabva kuzvidzidzo zvevechidiki munyika kana kuti national service uye vave kushanda nemanheru. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndine Arthur Chigoriwa.